Mumwe mugari wemumusha wekwaMucheke vaJohani Chiwani vati vakapemberera goredza iri vakasungikana sezvo vaidzingwa nemapurisa munzvimbo dzekutandarira.
Mugoredza takapinda zvakanaka, asi samara jairira taita kuripinda goredza iri tapinda tichiselebhureta tiri kumabhawa nevamwe tisina kuiswa tinoaitwa sehuku kunzindai muzvirugu. Asi takangozvoshiramba zvedu takashinga savanhu vakajaira kurarama saizvozvo. Tikaripembera zvedu tiri kumashabhini kwedu, tichimwa tiri kumashabhini, tichipemberera tiriko, nyange tarisingaridze maredhiyo, asi takanakigwa.
Vemakereke vanotiwo mutemo wakaitwa nehurumende wakavatadza kuti vapembere kupinda mugore ra2022 nenhengo dzechechi dzavo vachiita pfungwa dzemakore mazhinji vachishumira nekutenda Mwari nechipo cheupenyu. Pastor Kabva Mugwadi vekereke yeChrist Life Church vati kunyange vavo vakarambidza kuita pfungwe vakaungana kwenguva pfupi nevamwe vavo vemukereke vakapemberera vachinamatira kusvika kwegoredza.
Dambudziko rinondinetsa nderekuti zvinhu zveZimbabwe, mitemo inoiswa neZimbabwe inoita sekuti yakanyanya kumakana nechechi chaizvo kudarika zvimwe zvinhu zvose, uye mapurisa acho anotaridza kuita sekuti vari kushandiswa kugwisana nechechi kudarika kushandisa mutemo pakugadzirisa zvunhu.
Mumwe mugari vaBiliyati Mweni vati vakapembera goredzva iri vari pamabasa vachitsevenzera mhuri dzavo.
Ini mukoma ndingangoti anonyatsopemberera goredzva zvakanaka nenhaya yekuti ndandiriti pabasa. Pabasa kudaro anonyatsoita sei kufara, pasina kuti ndakangofarira chinhu wani chekuti ndaikwanisa kuita sei kutsevenzera mhuri yangu, ndikwanisa kuita sei kudya ichiguta. Asi ndakafarira chinhu wani chekuti ndandiringoriwo kuti pabasa andinakwanisa kumanikidzwa kunzichi mafara atase apera sekuitwa kwakaitwa vamwe vanga vari mudzimo dzokufarira nemudzimba umu vakangonzi hakuchadiwa mafaya ekreka chindaa kumbamurara kufara kwenyu kwatase fara. Asi ndinongotenda Mwari nokuti akandichengeta gore rese, ndakwanisa kuriritira mhuri yangu gore rese ndichiitengera zvainoda, ndinotarisira kuone gore rakanaka, ndikwanise kuivakirawo imba, ndikwanise kuwana pokugara sezvinoitwa chii vana vevamwe.
Vagadhi nhunha vemumusha wekwaMakonese kwaGutu vati kunyange vakatadza kuungana vazopemberera zuva iri nemhuri yavo vachidya zvinonaka nekushanyira dzimwe nzvimbo dzazovhurwa nhasi masikati.
Tinotenda Mwari zvikuru nekuda kwegoredzva iri ra2022. New Year iyi haiwa tiri kufara nenhayo kuti mvura yakanaya, mvura iri kunaya, saka tinotarisira kuti icharamba ichinaya. Chinova chinhu chakakosha zvikuru because nokuti nhasi semusi wenew year so tichaswera pamba tozombobuda-buda hedu nevana, tikasvikawo pane moto ndoona kuti tichavagocherawo. Zvikuru taida kuti titsvage nyama yembudzi vambogocha, tikazodzoka kumbawo tozombovabikiwawo kudya kwavanoona kuti hakusi kwemazuva ese. Saka tiri kufara zvisingaite, tiri kutenda Mwari.
Vatalent Chivange vati vakazipa chisungo chekushanda zvine simba gore rino kuitira kuti vasimudzire upenyu hwavo, uye vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchange hwakanaka.
Chekutanga toda kutenda Mwari akatichengetedza munguva ino yakaoma chaizvo yeCovid-19. Takapinda 2022 zvakanaka, tiri vapenyu, tiri vatano. Tinotarisirawo kuti 2022 richavawo gore remimwe mikana yatisina kukwanisa kuwanawo muna 2021. Mikana yekuzvivandudza, mikana yekuvandudza even nyika yedu chaiyo yeZimbabwe. Ri kungoonawo kuti zvinhu zvakaoma mukurarama anda COVID-19. Asi tinongoshuvira kuti zvichareruka gore rino zvigotiitirawo zvakanaka.
Amai Chiedza Sherene vatiwo vakafara nekupinda mugoredzva, uye vakaudzwa kukereke kwavo kuti gore rino nderekushandisa maoko, nekudaro vaita chisungo chekushanda zvakasimba.
Saka muna 2022 tinongoshuvira kushanda zvine simba setimu. Kana ku2022 takatoudzwa kunzi gore remaoko anoshanda zvinopera kana kuti zvinobatika. Saka muna 2022 ndinotoshuvira kuti ndichashanda sezvinoreva shoko raMwari zvinobatika, uye ndinoshuvira kunyange nyika yedu yeZimbabwe kuti zvinakire, vanhu vararame zvinovafadza vachinenge tiripo Mwari vachititira zvakanaka.
Vakawanda vataura neStudio 7 vati vanoshuvira kuti denda reCovid-19 richapera gore rino kuitira kuti upenyu hwavo uhwo hwanga huchikanganiswa nedenda iri huite zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.